Pamboita bata mrefu, bata mfupi mubulawayo, mushure mekunge mwe murume apomera mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa, mhosva yekuuraya vabereki vake munguva yegukura hundi kuma 1980. Izvi zvabva zvapakuti vanhu varwisane nezvibhakera nekukandirana zvigaro. Vanhu vana vanonzi vabva vasungwa nemapurisa. Commission yazonzwa pfungwa dzevanhu zvakare mushure mekunge kwauya mapurisa akawanda mamwe anga akapakatira zvombo. Vamwe veZANU PF neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vanga vachipa humbowo vachipomera mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa navatendai Biti mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Imwe nhengo yeMDCT inotungamirwa naMuzvare Kupe amai Shila Musonda vativo nyaya dzemhirizhonga dzavanoti dzakaparwa kunhengo dzebato ravo dzaifanira kuongororwa kwete kungoongorora zvakaitika kuHarare chete.
Isisu tange tisipo kuHarare, tange tiri kuBulawayo. Yakaitika kuBulawayo kunoku neyakaita kuBhoyera uko indaa komishina isina kuuya kuzoongorora.
Nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yapawo humbowo vaFelix Magalela Mafasibanda vati vanoda kuziva chete kuti ndiani akatumira mauto kunopfuura vanhu.
Sei vanhu vakauraya vanhu voso vakadzi kwapfuura nemashure sei vasati vasungwa? Kurangidza kuti hurumende ida kungopedza mari nedc what call commission iye ichinyatsoziva masoja akanga adeployiwa mazita acho aripo vane vazivana nhasi vanhu vati vakauraya vari kufamba zvavo.
VaMafasibanda vativo semaonero avo zeki ndiyo yakakonzera mhirizhonga nekunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo. Asi vakawanda vanga vachipa humbowo hwekuurayiwa kwakaitwa hama dzavo munguva yegukura hundi kubva muna 1983 kusvika muna 1987 kuMidlands neMateberland panofungidzirwa kuti pakaurayiwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vachiita zvekupfuurwa kana kupondwa nemauto e5th Brigade. Vamwe sekuru vataura vati vakaurayirwa muzukuru wavo aiva mudzidzisi munguva yegukura hundi uye vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe. Ko, komisheni yaifanira kuve iri kuBulawayo here kana mhirizhonga yakaitika muHarare? Vaimbova mumiriri weZANU PF kuMupopo Mapelandaba vaJoseph Chuma vanoti hapana chakaipa.
Hapana chakaipa kuti tibvunzise tizivisise kuti chikonzero chaida kuti chinhu ichocho chiitike ndechipi, nokuti mangwana chinhu ichocho chaitika kuHarare chogona kuzoitikawo futi kuBulawayo.
Tabvunzawo vachuma nezvenyaya yegukura hundi inonzi nevamwe haisi kugadziriswa.
Nyaya yegukura hundi yakatanga kutoongororwa kudhara, komishini itoripo nekudhara.
Nyaya yegukura hundi iri kuongororwa nekomisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission uye vachitaura nenhepfenyuro yeCNN muna Gunyana muNew York vaMunangagwa vakati vakazvipira kutambira chero zvinenge zvaburitswa nekomisheni iyi. Tabatawo mumwe komishina muchikwata chavamushande muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamirawo bato reNCA tikavabvunza nezverwendo rwavo kuBulawayo.
Musangano wekuBulawayo wafamba zvakanaka. Hakuna kunetsana kunganyatsotaurwa nezvako kuti vanhu vadii. Ndo zvinoitika kana mukatiri kuita tiri kusangana nevanhu veruzhinji tiri kunotaura tezi. Zvakawanda zvinobuda imomo nekuti nyaya yatinotaura nezvayo inyaya inorwadza kuno kuBulawayo. Nekumatebeben kwese nyaya yavari kutaura vachidzokorora vadzokororazve ndo yekuti mungatarisa henyu zvemahearings zvakaitwa kuHarare musiwa 1 August vati vanhu vasakangana kuti takaita zvegukura huni.
Mangwana komishen iyi iri kutarisirwa kuenda kuGweru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.